Isusu strictly panyaye utungamiri tine constitution. Constitution inotaura kuti ndiana ro anofanga iri papi nenguva iri. Takaenda Congress muna 2014. Congress ikanoshara President Sangraiza President. Congress ikanoshara Thokozani Khupe sa Deputy President. Ikanyora pa constitution kuti kana vatsvangirai vasipo Thokozani Khupe ndiye anoacha because ndini ndaka elect ende zvakanyorwa kunzi izona Deputy President aka electwa direct ne Congress anoto acta kana President Zafita. Saka kune vama vaviri vakakwira at the pleasure ya President. Saka ndinova kuti uya kuzoda kubvuta masimba ne mhirizhongo. Saka isusu hatibvumirani nazvo izvozvo. Tirikuti ngatidzokerei mubumbiro nemutemo. MDC yakavambwa nebumbiro nemutemo. FDC yakavambwa tichitarisirwa kuti tiri vanhu vanenge vechirespecta bumbiro remutemo, tichiimplimenta zvinhu zviri mubumbiro nemutemo sezvazviri, sezvatakapiwa neCongress.